Mukuru wemedia monitors, Mushare Patient Sirima, vati ongoro ya wakaita inoradza kuti ZANU-PF neMDC Alliance, ndio vari kunyanyobuda munhau mapato madika asingabudi. Mushare Sirima vatiwo vanhukadzi havasiwo kubudiswa munhau zvichienzaniswa nevanhurume vari kukwikwidza musarudzo. Vati ongororo yavo yakatanga musi wa31 Chivabvu inoratidza kuti nyaya dzakanyorwa dzesarudzo zvikamu 11 chete kubva muzana ndodzaitaura zvevanhukadzi vari kukwikwidza.
Kazhinji vanoburitsa aya atinoti mapolitical party agara ariko, agara atinoziva, akaita ZANU-PF neMDC Alliance. Asi zvinenge zvichireva kuti mapato madiki atanga kuya izvino, vatanga kutanga kukwidza sarudzo rino, havasi kunatsobuda zvakanaka mumapepanhau nemunyaya dzatinenge tichinyora. Uye patachitsvakiridza nyaya idzi takaona kuti madzimai ari kukwidza musarudzo haasi kunatsobuda zvakanaka. Patatitarisa takaona kuti 11% ndivo voga vari kubuda, imwe 89% inenge yakangorerekera kune varume pavanenge vachitaurwa.
Muzvare Zirima vatiwo vari kushushikanawo nemaitiro ekomiti yeZimbabwe Electoral Commission inoongorora mashandiro evatapi venhau musarudzo, vachiti haisi kuonekwa zvairi kuita kunyange kwasara nguva shoma shoma yekuti sarudzo dziitwe.
Kati takanzwa kuti iriko media monitoring committee, chatisiri kugudzikana nacho ndechekuti basa racho riri kuitwa here, hatisikona evidence yacho. Basa racho riri kuitwa mune zvakaita sei, ipapo tichidoti pangojekeswa kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzivewo, ruonewo kuti takaisawo trust nezviri kuitika mumaelections, muvanhu vari kuzivawo basa ravo, vachiita basa ravo nemazvo.
VaPriscil Samu vanoshanda nemedia monitors vaudzawo Studio 7 kuti bato reZANU-PF ndoo riri kunyanyobuda munhau, vachiti zvikamu 53 kubva muzana dzenyaya dzesarudzo munhau dzaitaura zvebato reZANU-PF.
Takaona kuti makavhirwo aiitwa mapato akasiyana achange achikwikwidza musarudzo dziri kuuya idzi dzemusi wa30 July. Takaona kuti bato reZANU-PF ndiro rakawana coverage yakawanda kupfuura dzimwe mamwe mapato. Yakawanikwa ichiwana 53% yenguva yaipiwa nemamedia houses.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatiwo kunyange hazvo vatori venhau vari kuita basa ravo nepavanogona napo, zvinosuwisa kuti mapato maviri chete ndiwo ari kungoramba achitaurwa. Vanyamutumbo vakurudzira vatapi venhau kuti munyaya dzavo vabudisewo kuti mapato ari kuzokwikwidza akamirira chii uye vachagadzirisa sei matambudziko ari munyika.
Bato rimwe chete ndo richiri kunyanya kutaurwa nezvarwo, kuburitswa munhau mungava mupepanhau kana mawairesi. Izvi zvichiteerwa nerimwewo pato, zvoita sekunge pangori nemapato maviri basi. Zviri kuratidzawo kuti kana kuti madzimai aburitswewo, vechidiki vaburitswewo, nevakangosiyana-siyana nevose. Kana iwo nyaya dzacho dzatofanira kukurukura hadzingofanira kunge dziri nyaya dzamapato chete. Zvinofanira kuburitswawo kuti mapato acho akambomirirei, anoita nezvei, chii chaizvo chingaite kuti vanhu vade kuti vasarudze. Chatiri kungoona kuti semutsvakiridzo dzabuda, chatiri kungoona kunyanya chiri kubuda mazita evatungamiriri vemapato aya kuti vanga vari kwakati.
Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro weZAC Media Monitoring Committee amai Joyce Leticia Kazembe kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.